achigaro wezak amai Lois Matanda Moyo vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakanakira kuti vamangari havagoni kuzombozikanwa kuti ndivanani vaunza nyaya dzeuori kusangano ravo.
Platform yekuti vanenya yadzi corruption vanokwanisa kumhangara vachitexta pa platform iyoyo vasinga zikanwi kuti yabva papi, nekuti yakagadzirwa kuti inongobva pa same place ma messages. Saka hazvikwanisiki chero dai vakatresa vakwanisi kuona kuti iyi message yabva kukwati yabva kupi nekupi.
Amai Matanda Moyo vanoti kunyange hazvo vanhu vanga vari kuvanyevera nyaya dzeori, vanoti dambudziko ranga riri pakuti vamhangara vavaizoshungurudzwa nevavanenge vamhangarira. Amai Matanda Moyo vanoti vakasundwa kuparura chirongwa ichi nekuti vanhu vazhinji vaiudza komishini yavo kuti vanotya kushungurudzwa kana vamhangara nyaya dzeori. Vatiwo vanotarisira kuti vanhu vakawanda vachashandisa mukana wavepo uyu.
Kuti kutoti tuye neplatform iyoyo tanga taona vakawanda vachiuya kuzoti nyaya tinadzo, asi totya kuti tidini tikutaurirei nyaya idzodzi, nekuti tikutaurirei zvinokwanisa kuzotidzokera, nekuti vamwe vedu vakambodzingwa vamwe vakadai. Saka tinoona kuti vanhu vane chido zvikuru chekuti uori upere muZimbabwe. Saka vanoda chose kuuya nemareports, asi vaingotya nekuda kwekushungurudzwa kwanga kuripo.
Mukuru werimwe remasangano akazvimiririra anorwisa uori munyika reTransparency International Zimbabwe, amai Muchaneta Mandopa, varumbidza chirongwa ichi asi vakati hazvinyanyobatsira kana pasina mitemo inochengeta vanenge vamhangara nyaya dzeuori. Amai Mundopa vati kune vanhu vane unyanzvi hwemakombiyuta zvekuti vanogona kuzoona kuti ruzivo rwabva kupi.
Application kana iri yoga hainyanyokubatsira kana ivo mawhistleblowers acho pasina mutemo kana atinoti malegal in institutional framework anozoprotect mawhistleblowers acho. Panewo mumwe anogona zvehacking system zvezve. Kana pane munhu azohaka system yaiye tozoziva kuti information yakabva kunani.
Amai Mundopa vatiwo danho rakakosha munyika pakupedza uori nderekuona kuti vese vanomhangarirwa nyaya dzeuori vanomiswa pamberi pematare votongwa pasina kutarisa kuti vabva muimba yaani.
Zimbabwe tinofanirwa kutonga nyaya dzacho dzopera tisingatarisi kuti uyu ane mari here kana kuti ari connected kuna nyingi ari kumusoro.
Studio 7 yataurawo nava Owen Liwayo vanoshanda nesangano replatform for youth development, avo vati matanhatorwa nezaka anogona kusasunda veruzhinji kuti vamhangare zveuori. VaLiwayo vati vazhinji vakamhangara nyaya dzeuori asi hapana matanho akatorwa. VaLiwayo vatiwo nyaya haisi pakuti vanhu havasi kumhangara zveuori, asi kuti iri kufira pakuti hapana zviri kuitwa kune avo vanenge vamhangarirwa.
Matanho iwayo handiwo angaita kuti aunze confidence mune vanhu, nokuti vanhu chinounza confidence ndechekuti kune vakatombotaurwa nezvavo kuti vane uori pane chakamboitwa here.
Veruzhinji munyika vari kunyunyuta nenyaya dzeuori vachiti ndizvo zvanyanyowedzera urombo munyika, sezvo vamwe vemuhurumende vari kupomerwa mhosva dzokushandisa mari dzinofanirwa kusimudzira upenyu hweveruzhinji zvisiri izvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.